Munyori Public Service Commission, Ambassador Jonathan Utaunashe vati vatora dano iri sezvo vashandi vehurumende vange vari kutambura kushandisa mari dzeCOVID-19 idzo dzanga dzichiuya musi wakasiyana nemari dzemihoro. Vati zvavaita izvi zvinoreva kuti vashandi vachange vari kuwana mari yekushandisa yakawanda. Vati mushandi wehurumende anotambira mari iri pasi pasi anenge ava kuwana zviru 11 3,350 yemadhora pamwedzi kana kuti $11,350. Mari iyi inoenzana nemadhora ekuAmerica 31 pamwedzi takatarisa mutengo wedhora rekuAmerica nhasi. Vati murayiridzi ari kupinda basa anenge ave kutambira madhora zviru 12,550 emadhora $12,590 pamwedzi. Mari iyi inoenzana nemadhora 35 ekuAmerica pamwedzi. Pari zvino murayiridzi ari kutanga basa anotambira zviru 6,450 emadhora pamwedzi, uye mari iyi inosanganisira mari yemuhoro, pekugara nekufambisa nezvimwe. Ambassador Utaunashe vati kubhadhara muhoro neCOVID-19 allowance zvichapedza matambudziko ange achisangana nevashandi.
Saka hurumende yaiona mushandi achitambura paanenge onobhadhara, saka hurumende ndomubva yati alright, tochipa mushandi mupini mutsva kuti kana kotaurwa muromo wedhora rokumwe iye unoti ndinarowo. Saka dhora iri parinosvika musi unobhadharwa vanhu mukoro wavo, iroro dhora rinochinjika kuti rifanane nedhora rokuAmerica. Tichireva kuti karauya riri sedhora rekuAmerica kana kunzi mutengo imari yakati kana ari madhora okuAmerica, mushandi woti yero dhora rokuAmerica achitenga. Saka zvinouya pamwe chete asi makumi mana namashanu awa okure anowedzera mari inomushandi ichitutsirwa pamusoro pe yaanga achiwana neyedu yomuno.
Hurumende yakatanga kupa vashandi vayo COVID-19 allowance muna Chikunguru, uye mari iyi yainzi ichapiwa kwemwedzi mitatu chete. Asi vautaunashe vati hurumende yakaona zvakakodzera kuti vashandi varambe vachitambira mari iyi senzira yekuwedzera mari inotambirwa nevashandi.
Kutowedzera kana waane mari wanazvo, mari yawatopuwa yawapuwa newaunoshandira vaona kuti yaunayo ishoma vawedzera. Kuda tingadzokera kumashure zvishoma, muchaziva here kuti mari iyi yakanga ichifanira nguva yemwedzi mitatu chete. Saka hurumende yakazoti ngatimboramba tichisesedzana tichakurukura kuti todini kuti zvive nani, ngazvingoramba zviri nani tichikurukura.
Mutungamiri wesangano runomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati hapana chekupemberera sezvo pasina chasanduka pamari dzavo dzemuhoro.
Zvireva kuti havana kuwedzera mari asi vaanaunza kuti mukaedha mari yamagara muchitambira plus imwe yatombokupai COVID allowance it 12,000, saka taakukupai mari iyoyo pakamwe chete ichiuya pamwe chete. Nonga changochinja chete ndechekuti zvaanaunzwa formali kuti taedha mari idzi dzinoita total yemari ende kuti muchaiwana nguva imwe chete, saka hapana increment yaitwa apo. Saka nyaya yedu haisati yadombotanga kugadziriswa, yatatichema kuti value yemasalaries edu idzorerwe payanga iri kuti tikwanise kuraramawo sevanhu.
Kunyange hazvo vautaunashe vachiti danho ravatora richarerutsa upenyu hwevashandi vehurumende, mihoro yevashandi ava iri pasi pemari inonzi nesangano reConsumer Council of Zimbabwe inodihwa nemhuri kuti irarame pamwedzi mumwe chete. CCZ inoti mhuri nevanhu vatanhatu yave kuda mari inodarika zviuru 21 zvemadhora emunyika kuti ikwanise kurarama zvakanaka. Varayiridzi vanoti vanoda kutambiriswa madhora 520 ekuAmerica pamwedzi kuitira kuti vakwanise kurarama zvakanaka. Iyi ndiyo mari yavaitambiriswa makore maviri apfuura hurumende isati yachinja mihoro yayo ichiisa kumabhondi mushure mekunge yati bhondi rimwe chete rainge rakaenzana nedhora rekuAmerica. Asi pari zvino dhora rekuAmerica riri kutengwa nemari iri pakati pemadhora emuZimbabwe 70 to 75, izvo zvinoreva kuti vanofanirwa kunge vachitambiriswa mari isiri pasi pemakumana ezviuru zvemadhora emuZimbabwe. Pari zvino varayiridzi vakawanda havasi kuenda kubasa vachiti havachakwanisa kuenda kubasa sezvo mari yavanotambira isingakwane kuita zvose zvavanoda mukurarama kwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.